rika 2022 ranga rakaipa zvakanyanya kuti zvezimbabwe vakaona kubudikidzwa kweruzhinji rwezimbabwe kuchiona mitemo yakaisindidzira kuti yakasara kurodhiza yechishandiswa mitemo wekuti vanhu havatenderwe kuungana veopozisheni havasi kutenderwa kuungana savakaungana panguva diki diki takaona vanhu vachifa kukwetwa vachiurawa pamarani takaonazve chinotyisa chishamiso chetakambonzwisisa kuti tirikufamba sei sehanzvadzi yedu moblessing ali akatemwa temwa political violence yakakura zvakanyanya kwati vanhu vairohwa vanhu vetriple c isuwo wemacivil society takavharirwa mukana wese wezvamatrade unions mastudents movement machechi hakuna itenderwa kuungana kuprotesta peacefully kana kungounganawo zvazvo sezvatakaona kunyange nevafundisi vachivharirwa saka igore rekumbunyikidzwa kwakanyanyisa vatiri kufira kusidai zvese zvasara mugore rino
vagakanje manzwa zvataurwa navamutasa uyewo zvamunotaurawo pamusoro pa2022
ndipinda mukoma 2022 rakave gore rakasimudzirwa kwegore dzevana vezimbabwe neruzhinji nehurumende yedu yezimbabwe gore ra2022 hurumende yakatarisa ikaona kuti vana vezimbabwe vanoda bandiko reutano rakasimba rinovachengetedza zvikuru sei panguva yatati katofana nechirwere checovid-19 hurumende yedu inogona yakakwanisa kuvhura kambani mamutare inogadzira rinonzi medical gas iro rataifanira kunge tichitenga kune dzimwe nyika tichimiswa pamutsara kunzi wezimbabwe muchazotenga pekupedzisira takakwanisa kurigadzira muno muzimbabwe chechipiri hurumende yezimbabwe yakatarisa nekodzero dzevanhu ichititogadzirisa sei nyaya dzeutano ikaona kuti vanhu vari vakubayiwa mavhakisini asi mavhakisini acho anoda masirinji ekuti vabayiwe kuti titenge sirinji nepeitini sirinji kune dzimwe nyika zviri nani kutigadzire tega iye zvino muzimbabwe tiri kugadzira masirinji 84 cents each hurumende ichitarisa kodzero dzevanhu kuti nyaya yekuti vanhu vawane mvura ise human rights yakagadzirisa kukavakwa madhamu mazhinji akaparurwa zviri pamutemo napurezidendi vedu vachitarisa zvekare kutosimudzira sei nekuchengetedza kodzero dzevanhu dzevana vezimbabwe kodzero dzevanhu vakaona kuti nyaya yekugadzirwa kwemigwagwa ise basic human rights ndosaka makaona vamunangagwa purezidendi vedu vachigadzira migwagwa zvinoshamisa zvikuru panguva imwe chete iyo pakusimudzira nekuzadzisa kodzero dzevanhu kwakaitika nzvimbo dzakamuka mudare reparamende nemumakanzuro hurumende yedu haina kunyenyeredza yakati aiwa kwakaitwa ikoko ngakuitwe tsvarudzo dzekuti tidzosere vamwe vamiririri veparamende nekudzorera vamiririri vekukanzuro tikaona isu vanhu vachizvisarudzira vavaida zvakaita kuti musangano wezano pf utore nzvimbo mbiri dzadziri mumaoko eopposition dzinoti epwet nemutasa south saka takatarisa gore ra2022 takaona kukosheswa kwekodzero dzevanhu zvakasvika pakuti vatanga vachikonzeresa mhirizhonga nevatanga vachitadzisa vanhu kugara zvakanaka vatorerwe matanho anopindirwa nekuburo remutemo saka ndiri kutenda zvikuru gore ra2022 rakanga rakatinakira
vamutasa manzwa mhinduro iyo pindai tinzwe
handizivi kuti hama yangu iri kugara munyika ipi nekuti iko zvino kwaari hakuna magetsi kwandiri hakuna magetsi mvura yaari kutaura hatina mvura muharare hamuna mvura kuzawayo kwese nyika yose iri kutambudzika nemvura asi kana tichitarisa kumanikidzika kweupfumi igore retinoonazve kuti vanhu vakambunyikidzwa vana kuzvikoro vaenda vasingadzidze varayiridzi vasingakwanisi kuwana mari yekuenda kunodzidzisa vana muzvipatara vanhu vari kufira muzvikwenzi vari mumaprofita vari mudzimba nekuti kuzvipatara hakuna mishonga hakuna kana chimwe chinhu chiriko kuzvipatara tikatarisa vashandi vari kunyinyika yanga ingori nyaya bedzi yekuti kwanisuri kushandiswa zvombo mapurisa nemasoja kuchidzidzira vashandi kuti vasaratidzire asi vashandi vese vehurumende vashandi vemakambani akazvimiririra vari kunyinyika nokutambudzika hatidi kutaura zvinhu zvinotadzisa nyika kuenda kumberi ngatitaurei chokwadi zvinhu zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe migwagwa yakaparara yese kuenda kunana goko izvosvikotinaye hakuna munhu anosvikapo mabhazi ari kudhibha motikari dziri kudhibha vanhu vari kutambudzika munyika ino asi kana takatarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero vasikala iko zvino vatova ne 192 days havasati vatongwa zvetiratidza kuti kunyange masmith vakagara vana mugabe vana ngomo vanaani mumatorongo vaigara vatongwa vatopiwa mutongo kana kuapartheid south africa mandela akagara mujeri atongwa asi kuno tasanikirwa chinhu chatisatamboona pakudzvanyirwa kwavanhu vese pasisano sekuti munhu anongogara mujeri asina kutongwa zvadzoka zvatakaona kunana Dabengwa zvatakaona kunana Luka Uchimasvika.
Vagaganje, tiri kuona mitemo yakaita se private voluntary organization PVO bill ndezvimwe zvezvinhu zviri kunongedzwa kuti kutyorwa kodzero dzevanhu. Munoti
pasi rose richiona kuti Zimbabwe iri kuchengetedza zvikuru kodzero dzevanhu vayo. Tine civic society organization yemuzimbabwe inonzi 4H yakapiwa mubayiro wepasi rese wakanotambirwa kunyika yefrance, mubayiro wekuti ndiyo civic society yahwina pasi rese Africa nemamwe macontinent panyaya dzekushanda ichikurudzira runyararo. Civic society yemuno muzimbabwe yakahwina mubayiro iwoyo. Vakauya muno muzimbabwe tikavatambira, vakaenda kuna president wamunangagwa vakatambirwa, vakaenda kune uyo anobva neweTPC aganisanisa akatambirwa, vakaenda kuna vamonzero vakatambirwa, vakaenda kuna atenezamu vakatambirwa. Makorokoto kwatiri Zimbabwe nekuti taonekwa kuti tiri kuchengetedza kodzero dzevanhu. Ndochekera kuti chimwe chacho tinofara zvikuru kuti kekutanga kunyika dzekuno kuafrica kusouthern africa takahwina kuita mutungamiri wepan african parliament, kwakapinda vanonzi vacharumbira zvakanaka zvisina mhirizhonga. Chechitatu, nyaya yepvo bill yamataura iyi inyaya iri kutsemedza makuruku akaita sana mutasa. Ipapo ndaandatanga maimwe nyaya makorokoto vamutasa ndiregore ravakadyiwa kuzepsiti iyo vachibviswa zviri pamutemo nekuda kunoti nyika yedu inokoshesa kodzero dzevanhu kuti vazonoperera kukaisa coalition muzimbabwe. Saka mabandiko ese macivic society akazvimirira anoziva zvinanga zvaakanyoresa kuhurumende anotevedzera mitemo, hapana kana nerimwe chete riri kuchema. Vari kungochema ndivaya matsotsi. Panyaya yavasikala, aiwa vasikala vakanga vapiwa bheyu vakatiwa mabheyu akawanda vakaramba vachidyiwa netsananguro ndiye umwe wevamwe vakarumwa nechekuchera.
Vamutasa, hanzi vemasangano akazvimirira muri kuita madiro adyo jina pakutyora mutemo zvaita kuti pazoiswawo mitemo inoreguleta mashandiro enyu, taurai tinzwa.
Hakuna zvakadaro. Pasi rose tiri kudzikanwa nenyaya yecorruption. Ndosaka mechiona kwese kwaitwa kana maawadzi vanhu vanorwisa corruption ino ndo ari kuita mukurumbira pasi rose ana Hope Uchimwana nenyaya yekuti munhu wese ari kuziva kuti hupfumi hurimo munyika munomu, asi zvese zvazvakuwaka hupfumi hwenyika huri kuwaka bedzi nekupfumisa vanhu vashomanana ivana vakange vachipuhwawo mafufu vachichengetawo tumbudzi pano nepano vatizechi vakuru vachiri mora huchi hwenyika. Ndosaka tiri kukurudzira ana dzakanje avo kuti aene zvekusvibisa zvecpu yecpu munoti makatora izvi muri kutoisvibisa nechiiparadza. Siyai misangano yevashandi maticha for ed manesi for ed, siyai varombo vashandi vari kushambura, migadzire nyika upfumi hwenyika ugaendere mberi.
Maita vamutasa vagakanje timurai tidaro.
Maamuchizizorati vamutasa ndiyo umwe wevamwe vanochera lithium zviri kunzeke mutemo muno muzimbabwe vachitotengesa kunze kwenyika. Kana vachiramba vamutasa ndine humbo hwacho ndangoti tipfuure nepo vasazopomere kuti hurumende
vamutasa mirai vapindire tinokupai nguva. Vamutasa tinokupai nguva, taurai
vagaataure ngaataure kucherwa nenyika po ndapiwa mutasa imini munoita basa rekuchera lithium muchitengesa zviri kunzeke mutemo. Kana muchiramba humbowo ndinawo.
Waakurwara hama yangu dakanji.
Vamutasa, pindurai zvipomerwa izvo.
Hama yangu inenge yaakutorwara nepfungwa. Handina chinhu kana chimwe chete chandiraka tingachera kana mbambaira chaiyo handina kana muhomba wembambaira wandati ndachera.
Saka ndoenza umbowo here?
Daimondi yakapedzwa nehama dzacho.
Ndoenza umbowo here wekuti iwe unochera?
Tanzwa vamutasa kuti vari kunzwaruchera. Pindurai tinzwa.
Ndakutaura hangu nyaya yavanga vachitaura yekodzero dzevanhu neye mapoka akazvimiririra. Mapoka akazvimiririra anoita zvekucherera vanhu migodhi, mapoka anovata zvimbudzi, mapoka anoita zvibhorani akadzeka. Hakuna boka rinochera zvibhorani rakamboita mhirizhonga. Asi ndikabvunza iye Pita Mutasa kuti zvaaiva kuzepcpu akapedzisira rini kunopinda mudare achimirira vashandi. Zvaandi Crisis Zimbabwe Coalition ndaambotiudza kuti basa reCrisis Zimbabwe Coalition taironderei.
Maita vagakanje vamutasa, zvii zvatingatarisira mugore ra
2023 tiri kuona kuti kuchaita kudeuka kweropa kana nyika dziri kunze nevagare muno tikasawirirana, nekuti vagare muno vakasabatana nekuwirirana kuranda mhirizhonga. NCS yatoratidza pachena kuti iri kuda hondo nevanhu, iri kuda kuita ruzha sezvo yakaita 2008 sezvo yaindoita maelections akapfuura. Saka tikashayiwa fair elections inhamo chete.
Maita vamutasa vagakanje, zvii zvingatarisirwa nevana vezimbabwe muna 2023?
wana mabwa wafane kuchirira kwa nyengiri wakata sana pita mpasa wanochera lipia menyika wachiba wachinda mpasa zaka nata watiburika kwenye nyika woya watifomera kutuzano pia zindoo inoba seza nati mtaburika umboho chetipiri wanawe Zimbabwe wanifandra mzoda wanawe nyika kwenye Zimbabwe saka wadiwa watere mbitawa kudai mbitata nga kutupai umboho wepano chirika lipia mpeshe na pita mpasa kutuwa ni waone kutumine ngiri murumoni maitaba.